Vachipa mutongo wavo nhasi mutongi wedare muchinoi vatapiwa banda vanoti vamashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vadesire mwarukira vafelix gonesi vanjabulo ndlovu vagreta nyarukokora vasimbarashe tafumanei vakudza naisameo vamelus ndlovu pamwe navablessing nyango avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa vabatwa nemhosva mbiri idzi vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava asi gweta revamwe vasungwa ava vatungamira ichamutsa vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro
hapana zvatikaita nemutongo asi zvatinoita isu magweta tinoshanda nekutumwa client yedu yatiudza kuti tipfuure mberi tiende kudare rehigh court tinoita appeal yatinonzi appeal pachirungu against both the conviction nesentence yayo tofuurirambe nekuti hatina kugutsikana nechi nemutongo ndozvakatova neclient yedu izvo saka chatiupfuura mberi izvo tirogadzira mapepers ekutidini tiende kudare repamusoro
sezvo vamashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election
then in terms of marules ava andirika haufani kuva une criminal record now you don't have the record then you cease to be what saka tifanoita nechekutika akanota apiwo problem yeapiwo yekucriminal court yakasana yeapiwo yekucivil court apiwo yecriminal court haisuspend conviction automatically andika but apiwo yekucivil court it suspends the decision which is appealed against saka he stand convicted until the appeal is prosecuted in the high court.
Mutemo wesarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadhi poitwa sarudzo dzemabhai election asi mukuru wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vaaustin ndlovu mudunhu remashonaland west vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru
mela uyu atove aneimwe code of conduct yakumubata manje designed and that is become the vacancy totonyorerwa kuno kuti therefore we declare the vacancy saka you can get the clear picture kuna tc
nhengo yemdc inotungamirirwa navanelson chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti zanup f inoda zvezvibhakera
zvamuridza izvo pachena kuti vari violent havatwe mdc alliance ndevezanup f nekuti mutongo wapuwa uyu une chekuita nekurova masecurity officers ehurumende vachimushure mekuita basa ravo
asi vezanup f vanoti vemdc vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.